Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 11th, 2017. And this is Live Talk. I am Gibbs Dube.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's performance within 100 days.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter MOE frequency and on the 6065 and 15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about President Emmerson Mnangagwa's government and his short-term targets.
According to the state-controlled Sunday Mail, President Mnangagwa and his cabinet are working hard to address many issues affecting Zimbabweans. They include tackling cash shortages, revamping many sectors of the economy, and improving relations with several countries, including the West, which imposed targeted sanctions on former President Robert Gabriel Mugabe and his inner circle.
Indications are that the cabinet ministers have abandoned annual vacations in order to identify three target-driven economic projects with a 100-day turnaround period.
Will they deliver within the prescribed time frame laid out by President Mnangagwa, or this is simply politicking in the run-up to crucial elections set for next year?
Ngibambe zulukandaba lingalitshona njani lapho likhona khona ngapho ke endaweni esijeneyo lo ke ngokhiphs tube okhulumayo. Ye, lamhlanje ke sikhuluma ngamalanga ayi-100 kumbe ngithi alikhulu, sihlolisisa ukuthi kambe umongameli Emmerson Mnangagwa lo hulumende wakhe bazokwenzelani abantu beZimbabwe. Sizwile sibili ukuthi uMnangagwa ubesebenza ngempela viki. So ubesebenza katalala singazi ukuthi uzaholiswa mbani kodwa kade chayi umsebenzi. Kuzobuya ke lamalunga edale leparlamenti lawo kade sebenza sibili. So ke basebenza nje balalokho kuthiwa ngama targets okumele bayenze ukwenzela ukuthi basebenzele abantu beZimbabwe. So asikwazi ukuthi bazayenelisa ukuthi bayenzele uZulu akufunayo kumbe yize nje. Singazi khona ukuthi kungaphumelela yini. Jonga, ubona njani?
Gibbs vakuru vakati muromo hauzarirwe nerwizi hanzi shoko harivhikwi vanogona kutaura kuti ndo zvavari kuronga kuita mukati memazuva iwayo ari zana kana kuti 100 asi mubvunzo mukuru ndewekuti panobuda here michero nekuti tinonzwa kuti vamunangagwa nechikwara chavo vakavimbisa kuti mazuva zana regai timboona kuti pane zvatingaburitsa here michero vazhinji vari kuti zvinogona kuita asi vamwe vari kuti zvinogona kusaita nekuti vamwe vemakurukota varimo muhurumende imomo vagara vari muministri kana mapazi havari iwayo zvekuti kuti tinzwe kuti vati hatiende kuChristmas kana kuenda kuzororo gore rino nekuti tida kuita target iyoyo zvinhu zvinoshamisa nekuti zvinhu zvavagara vachiita vachikundikana dzimwe nguva saka aiwa isati hatigone hedu kuvati vanoita here kana kuti kwete Gibbs asi ngatitarisirei kuti vanoita.
Yeah, we are lucky that we've got an in-studio guest, and that is Praxedes Jeremiah. She's one of our colleagues here at Studio 7. She has just been to Zimbabwe, and we are told that there are new tarred roads. There is almost everything that is new built within the last 2 weeks. So I don't know about such kind of things. So anyway, what was your impression when you got to Zimbabwe this time around?
Good evening, Zimbabwe. I'm glad to be back, and I'm glad that I got the opportunity to be able to visit Zimbabwe, my homeland. Yeah, I was a bit disappointed because what you're talking about, the roads are only beautiful when you come out of the airport to up to Coca-Cola, Cranbourne, and then after that, it's okay. And then when you go to the townships, There are so many potholes.
Mm-hmm.
When you go to the city center, first street, I was disappointed. It's not as I left it 14 years ago. Mm-hmm. Of course, I was disappointed. And I also missed the Greaterman's store department. So it's no longer there. There's pick and pay.
Mm-hmm.
But it's well stocked, and you would think that you are in South Africa if you go into the shop. Besides that, barbers, I was disappointed. It's so dirty, it's not well maintained, and some buildings are not well maintained, but they still stand since they were built by brick and mortar and stones. The roads that you are talking about, I never saw those.
Well, is it because of too much traffic, or is they are neglected?
I think to a certain extent, to a large extent, actually, it's negligence.
Mm-hmm.
Because the rainy season is just started. So we cannot say it's due to rains or the weather or anything else. I think it's just negligence.
Totarisa PJ, tarisuri wa nawe Zimbabwe, kuti mukati, memazuwa zana. Mapazi ya hurumende anotarisa kunga aitawo chimwe chinhu chinoratidza muchero. Unofunga zvinobudirira here nemazuva mashoma apinda hurumende nemazuva mashoma awagara kuZimbabwe uchiona zviri kuitika?
Pane mukana wakati pakati pe makumi mashanu bvamuzana 50% yekuti zvinogona kubudirira paguitawo 50% yekuti chinotadza kubudirira nekuti chinenge chido chinenge chiripo uye vamunangagwa ndakaona kuti vanoshanda zveshuwa nekuti panotova neimwe story yandakaona ndiri kuZimbabwe kuti matangiro avanoita basa vanotanga na 8 o'clock zvekuti masivu servants mazhinji vange vachitouya kumabasa nguva dzekuma 10 dzekuma 9 vanavo vakutoonekwa vachiuya kubasa kusendi kuma 7 chaiko. Saka kushanda chaiko chaiko munhu weuya anoshanda uye anotungamirira vashandi vake.
Ngasosikangela ke PJ imali nyakwazi kuti mabhoni nosikona po. So imali leyo iyasebenza yini kuba isebenzi kuba ibamba sivili wabonte nga mnanga kuyafake inye kutuwa nukona
imali ya mapoint notes ngibonile mpela kutuwa kuzananzelele kuti abantu abanengi ngabai takazeleli i point note ba takazelela i US dollar ngwalo lalapo ngayatenga uzafumana ukuthi intshintshi abakunika yona bakunika nge-point note. Usubabuza ukuthi but mina phela ngilinike idola le-US kunganike linganike bathi vele asilayo ayitholakali i-US dollar itholakala ama-point notes kuphela.
So abakhuluma ngokufaka iZimbabwe dollar kumbe
hayi abakakhulumi ngikhona khona ngale anzange ngizwe inkulumo yokuthi kuzalethwa enye imali ngaphandle kwe-point note okwamanje.
Yes, ukubamba umlomo khonapho. I think you are hearing what President Jeremiah is saying. So basically she actually touched the point note maybe for the first, second time, third time.
I did hold in my hand a bond note.
So I'm told then that we are joined by our second guest, and that is Mr. Lakson Zembe. Mr. Lakson Zembe is an economist based in Zimbabwe. Mr. Zembe, good evening and welcome to the program. Are you there, Mr. Zembe?
Yes, I'm there. Good evening.
Thank you for joining us.
Thank you.
Hey, vaZembe, toku gamchirai pachirongwa.
Tinotenda ndemo tinomu chingamidzaiwo zvakare.
Ndizvozvo. Nyaya tiri kukurukura ndiyo yetarisiro yekuti mukati memazuva zana chikwata chava munangagwa chinenge chichitarisirwa kuti chiratidze kutaiwa. chine zvachiri kuziva zvachiri kuita chichibudisa michero mapazi akasiyana siyana chinonzwa mai makurukota atoimbisa kuti haasikenda kuzororo rekisimusi zvichida nerenyuye zvakare kuti vanga vachidzaisa zviga zvavakazvitemera kana zvavakatemerwa navo munangagwa munoonawo sei danho iroro munoona richibudirira here
idanho rakanaka zvikurusa rekuti vanhu vane shungu vanozvipira kuti vaite basa vazadzikise zvinongwa zviripo zvakatarwa nezvinangwa zvoda kuti zvinge zvichizadziswa pamazuva mazana anoterera zvoda kuti chiongororwe zvakare ndechekuti muZimbabwe medu nenyaya yemashandiro evanhu nezvavanoita panga paane zvinhu zvisingafambi zvakanaka kana kuti zvisina kumira zvakanaka apa ndiri kureva kuti umwe mushandi anenge ari mushandi kuhurumende ane rakazara muhurumende raanofanira kunge achienda achisvika kubasa na8 pamwe achipedza na5 kana kuti na8 o'clock usiku kuti zvinyatse kufamba zvakanaka iyeye mushandi iyeye ane purazi zvakare yaakapiwa yaari kunzi arime kurima ripo ibasa guru rinoda kuti munhu anga aripo nguva yose ende tinoonawo zvihangu zvakare kuti vamwe vacho zvakare vari kumakambani zvakare vane mafektori vamwe vane migodhi ndo dambudziko riripo retinaro mumamiriro aita zvino muZimbabwe munhu iye munhu wani iyeye ndiye ari kuda kuti aite basa zvakanaka muhurumende maaine basa achibhadharwa sarari yake yakazara munda tiri kumuti aitewo zvakare arime agaone kuti zvafamba zvakanaka kumamigodhi kwainako futi munhu iyeye tida kuona kuti aite zvashanda zvakadaro munhu umwe chete iyeye hazvikwanisiki izvozvo nekuti anogona kungowa panzvimbo imwe panguva imwe chete ndo rimwe dambudziko ratava naro tinoda kuti tigadzirise tinokurudzira vatungamiriri kuti vagadzirise ipapo kuti tida kuti anenge achida zvokushanda opiwa basa rekushanda oita zvobhadharwa zvakanaka vari kuda kuita zvekurima kuita samapurazi aa mapurazi asi wobva waziva kuti vaasana mapurazi ndo rabasa ravo zvizere wavanomukira na6 mupurazi munomuka na5munomuka na4 o'clock mupurazi vachipinda mumunda vachishanda vanoda kuenda kumakambani kumafektori voenda ikoko vanoda kuenda kumigodhi voenda ikoko kuitira kuti vanhu vanyase kushanda zvakanaka pari zvino izvi zvekuti munhu umwe chete anomhanyauko abva pamwe saka nomuchizoona zvambotaurwa pakunzi vamwe vanozosvika mumahofisi nenguva dzaana10 kuti ambomhanya kumunda kwacho zvangobatwa zvasiyiwa uko anoda kumhanya kuhofisi kuti anosvika anzi asvika kubasa amakisa rejista ndo rimwe dambudziko ratanaro iroro rinoda kuti rigadziriswe kuti zvinhu zvedu zvinyatse kufamba zvakanaka zvangofanana nezvokuti zvakare tikatarisa zvakaita munyaya dzezveutano tinoona kuti dhokota paanezitia zvakare ane yetinoti laboratoria inoongorora maropa edu nezvimwe zvipi kuti zvakamira sei zvakare ane yetinoti
famaanochengeta
mushonga
vazembendingokubatai muromo vazembe ndokubatai muromo zvishoma tine muteereri apinda muchirongwa dzimwe nguva anogona kunge achibva atokanda mubvunzo kwamuri kana kuna Praxidus Jeremiah rambai hanyu muripo mozoenderera mberi tina vagumbo vari parunhare vari kuZimbabwe makadi vagumbo aiwa tiri wapenyu chirongwa ndechenyu tipeiwo zvamunofunga nenyaya yatiri kukuru kurai
ndinoona kuti hurumende iripo panguva ino yakapira kushanda simba nekuti mukatarisa izvi mupfumbeenyika mazuva ano noona 7 o'clock chaidzo vanenge vaatovamuvatomiraurazako vari kushanda zvine simba zvaangasingaitiki pamwe kore apfuura Mbata zafuti ze muru mende yetu iripo kumu
Kandemiri.
Mr. Juma Kandemiri. Mbata sa uru mende ya kaiso yiko shima. Mbata sa mbeyo sa sa atipo. Wangu haripo wangu shanda. Kulume ti local government minister Comrade July Moyo. Wakara wachishanda. Kwa simba pa umeba au mpina da hao ni kwa kata proof wa panga wengu nguleba kwa kata kwa chanda kwa kwa zani zirikulo wa government kutaka kucha chinda kupura mini saka nga haripo kwa kusiku waka kukule kwa kwa wala chanda alajita za uste njeuri kwa mbuona kari kwa kwa wana chanda wa jeza wale utuwa yasui wa chanda asuwa ita uhori umuze uhoji kwa waka kwa kwa mbuona government kutaka kwa 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 kwa
Tina Praxidis Jeremiah na wa Zembe wa riparu na remunye za munga wa tau dhere tisa wa taone kana nemi
wali kuno ku Zimbabwe
Praxidis Jeremiah anga wali ku Zimbabwe iku uko aga zoka kuno asiva Zembe wali ku Zimbabwe asika na musina ya nyuzi kuwa vunza kana kutaura panezwa wa kutinira panezwa wa taura tuone kana tuduwa gumbo topo wa ngwe mkana tuwe tima itabas
ya nyuzi kuwa zoka na aga zoka wa itaura na nguzi likira nyaji ya pakati
Aiwa hapana chakaipa hapana chakaipa ndinotenda zvikuru tichakupai mwe mukana va gumbo. Thank you so much. Mr. Gumbo is saying that this team that was assembled by President Emmerson Mnangagwa is a working team. He says from the minister is what PJ was saying that the minister is in the office as early as 7 a.m. And the same applies to his team, and he singled out Minister July Moyo, who is the Minister of Local Government, whom he says is a non-workaholic. So he says this team is going to deliver, and that's what he thinks.
Okay, if you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's government's performance within 100 days. Now, if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Don't forget to follow us on Facebook, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona. I think we've got some couple of people that are following us. If you can open there, we're going to read some messages. But basically what Mr. Mnangagwa is aiming at are serious issues here. So we are talking about what he calls the three target-driven economic project proposal that each minister has to come out with. And they've been given roughly about a few days to actually do it. So maybe some of them are sleeping in the offices, trying to deliver. We don't know that. So then when it comes to Superman Rwanzira, he has got an outline of exactly what he wants the government to do. And one of those things is money, mobile money transactions.
Yeah.
So he says he's going to work on that, definitely. Then the Minister of Mines wants to reopen mines, create jobs, and all those kind of things. So then the Minister of Roads is looking at the Bait Bridge Harare Chirundu Highway Project. This is the project that was being driven by the President. So then when it comes to cash shortages, I think Patrick Chinomasa was very clear about this thing. He said cash shortages are not going to be addressed overnight. So let's talk to PJ here about, you know, some of these things that you actually witnessed, you actually saw in Zimbabwe. In terms of job creation or job shortages, what are people saying?
Before I answer that, Gibbs, I just want to respond to the plastic and mobile money. People have mixed feelings about this because there are so many charges connected with the plastic money and mobile money. So if Mr. Mandiwanzira could come up with rules and regulations that could benefit the users of plastic money and mobile money, that would help quite a lot because the cash shortage is still going on right now. you cannot find any bank that is giving people more than $100 mm-hmm. per day. So the cash shortage still continues.
Kodwa ngasa sikhangela ke kodwa PJ lapha umnumzana nje namasephala wathi ama money transactions akhanya asekanzile kakhulu. So nxa sekugqathanisa le minyaka. So abantu bayakusebenzisa yini kumbe abakusebenzisi?
Babanjwa ngamandla ukuthi basebenzise i-mobile mobile money transactions le plastic money ukusebenzisa ama-card. But lokhu ebekhala ngokuthi indleko ezikhona, imithelo ekhona ekusebenziseni i-plastic money le mobile money inkulu kakhulu, ngabe bayehliselwa indleko yangkhona. Ikanti ke labezitolo labani labo bakhala ngokuthi indleko yona leyo ikhona la kibo. Yikho ke ukuze ihambe indleko yona leyo kumele uhulumende angenele.
Aha.
Yeah.
So angena khona bajoka.
Maybe we can go back to Mr. Zembe. Mr. Yeah. Zembe ndakuba taimuromo paya muchienderera mberi but ndirogona kudzoka kwamuri ndichikanda muvunzo. Tinonzwa zviri kutaurwa nemakurukota izvi kuti vanoda kuita kana zvavanotarisirwa kuita. Vamwe vane zviviri zvitatu zvavari kuimbisa. Zvimwe zvacho hazvisi zvinhu zvinoda mari here zvekuti vange vachikwanisa kuzozviita yatingati capital.
Ndizvo zvochaizvo. Zvose zvinoda kuita zvinoda mari. Nekuti pane vanhu vanoda kubhadharwa, pane zviro zvinoda kutengwa, pane zviro zvinoda kuti zvigadziriswe. Mari haine pamiti. Inotoshandirwa mune kushanda kwedu zvetinogadzira tichitengesa. Zvinoita kuti mari ivepo. Ndechekutanga. Chechipiri, mari tinoiwana kana mari dzedu dzetinadzo nenyika yose, kunana World Bank, kunana IMF, kune nyika dzese. Tikauyawo nemari dzichitibatsirawo, batsirei kana ine mari, tinowana mari. Saka nevachina mafa zvemari rakati aiwa ngatiiribe kutarisira kuti tinongomuka umwe musi mari yatichekepere yazara mukumwira. Zviitikisa izvozvo. Chinotofanira kushanda nesimba ndechekutanga kugadzira zviro nekuzvitengesa munyika medu nekuzvitengesa kune dzimwe nyika. Chechipiri, zvinokosha zvikurusa sezvakataurwa negurukota wachinamasa kuti tigadzirise ukama hwedu nekudyidzana kwedu kwakanaka nenyika yose mupasi rose. Tione ukama hwakanaka, tione vamwe neshamwari dzinotibatsirawo nekutipa mari nekuvhurawo mikana imwe yakawanda yekuti vanhu vemabhizinesi nevamabhengi vawane mikana yekukwereta mari kune dzimwe nyikawo. Mari inenge ine mutengo wakaderera unoita kuti zviro zvedu zvifambe zvakanaka. Saka ichokwadi kuti zvose zvine zvetida kuita izvi kati zvinoda mari yekuti tikwanise kuzviita tizvisi tizvigadzirise. Saka izvozvo zvinoitawo kuti vanhu tikamano netariro yavo nezvaari kukararira zvisange zvichiitwa. Tinge tichimbwisisa kuti iye zvino nyika yedu tine dambudziko rekuti hatina mari yakakwana yekune dzimwe nekunze mari inonyatsa kuti tikwanise kuita zvose zvetoda. Vakani vakaramba vachitsikidzira kuti tinoda kuti tigadzirise ukama hwedu nechekutanga. Chechipiri, tinoda kuti tishande. Ngatishandei nesimba, munhu wose umwe naumwe paari pabasa paari tishande nesimba kuti zviro zvedu zvifambe zvakanaka. Anogadzira zviro tozvigadzira zvakanaka zvokwanisika kutengesekawo kune dzimwe nyika towana mari.
Thank you so much. You can translate that, Mr. Chonga.
Yes,
the other people.
I asked Mr. Zembe whether all these programs does not require or do not require capital. So he's saying that's one thing that may impede these projects, because people who are going to do this or who are going to work, they need to be paid. And for money to come in, we need capital injection from other countries. He mentioned other institutions like World Bank and IFM, IMF. So these are areas where the government need to maybe look at before they dish out or say what they are going to do without money. Mm-hmm. Either they have the cash or it's just going to be a pipe dream.
Yes, we've got a caller here. Kulo Baba Makaya, lafekungani. Baba Makaya, uchona njani? Yeah, itini mpilo lapo kona? Yeah, I would talk about my guy with the years, Gamnums and Nangakwa, a local man to work. One of the young Konoti, but is the way looking at three target driven economic project proposal. So, where are seven? The woman was seven.
Well,
Bueno, abufisa ukuthi benzeni kumalanga lawa likhulu 100 days alandelayo.
Ngabe siya ngani ngabe kuyalungisiswa imithetho kuqala ethize elingela ukuthi ubani lobani akhululeke ufuna ukusebenza ngokuthi izinto zisesaba lokuzenza ukuthi kuzakuthi sifandile kufike kudilize kumbe kudonsele emuva. So imithetho enjalo bengikhanya ukuthi mhlawumbe baqale bayilungisise icace siyibone ukuthi icacile.
Aha, sibongele kakhulu mnumzana Makhaya. Yeah, so Junga, what Mr. Makhaya is saying is that it's too early for people to make conclusions right now about what the government is going to do in 100 days. And he further said that he wishes that the certain laws should be transformed so that people are free to do anything, people are free to invest, and all those kind of things. So I think the risk factor in Zimbabwe is a little bit high. Mm-hmm. So maybe we're going to ask Mr. Zembe about how best that can be addressed.
Okay, yeah. But before we go to Mr. Dembo, we have Mr. Sithole, who is in Zimbabwe. He's our caller. Vastole Magadi. Oh, we have lost him. So you can.
So Mr. Zembe, just briefly.
Hans Varipo Vastole. Hey, Vastole, it's in a room, but at Pesana. Hanzi tapesa na mimbae raundi. Aywa Amerika hiri nani? Amene imikuri sei koko.
Unoga wana kisa kaezi.
Tipe iwo fungwa zeji pamsore pe urukure ati nai.
Ini zinona sukuge watika mboropa urene ii mukana. Timboona zaika dipolomisa kuti.
Asiwasitole tiri kunzwa mashoko ekunzi mauto acho ari kushungurudzawo vanhu. Imi muri kusangana nazvo here?
Kushungurudza vanhu ndinoona sokuti munyika medu kamura vanhu vanotoro zvekuti vanozopesa zvimongwa vanzira masoja acho, masoja votsamwawo vovarova kana kuti vanenge vatsamwawo vanhu vose. Sokuti ini ndinofamba kandinopatrola munyika. Saka ndinoona maroadblock avo ka hapana zvakawanda zvitombo vanongobuda chitupa asi navo zvavo itoti vanhu vanofamba vane mota yako
unofanira kufamba uine mari kutozva kuti ndee mapurisa asi ndizvozvo kuna kuboda tiboda usina kana simba wamukubvisa saka hazviti nani here izvozvozvo nokunyange takatika mabvisa ndikapisa mapurisa tinototanga kutoshungurudzwa kuese kudarika zvatingafunze tiri kushungurudzwa nao nemasoja acho.
Thank you so much. Asi ndakanzwawo mumwe andakambotaura naye kukwekwe uko achitaura kuti hanzi takaenda kunomhangara nyaya yedu kumapurisa zvikanzi endai mumhangara kumasoja.
Inyaya yekuti mapurisa aa vari kuona kuti havasisina simba simba ratohwa nemasoja saka vakudaro nekuti vaitozva kuti havachisina chavachawana futi vaitokasika kukembi pavo vaiwana ukaata nyaya yekuzinda unobata kana nekufungidzirani ivo vari kukembi kureva kuti vazhinji vacho vaiona kuti papolisi stetion vaigona kuwana paine mapurisa kana 3 vazhinji vese vari kurodi kasi kuti kadiki but vaigona kuwana maredbull vanosvika kana 5 but marodhi zvese zvinobuda mutaoni waiona paine marodhiro kutoti marodhiro vacho ndeyenyika waizitaiwana kuti vanhu vaitarika ipapo kaa vaingobhadhira mari vachingoenda vasina malicense ezvezvi vanhu vaingodraivha vasina malicense ipapo vaingodraivha vasina
ipapo ndopa ipapo akudraivha vanhu vasina malicense
saka zvakangofanana endeitavo unotangoa kuti zvive zvatichadyiri mari vanhu vanodza kuti malicense but vasina torerwi mari pane mari dzavaitorerwa ende mashirenda vainyorerwa aiasina zvaanombotaura kuti ifaindi inyorwa kunzi faindi faindi yei hapana chaiyorwa ipapo paingonyorwa chikesevu.
Aiwa maita basa vasitole, thank you so much.
Ndinokutenda hangu ndafara kupinda kwerongwa
ndizvozvo. Ndofunga pijani zvaaroda kutaura
ndinotranslata
but pijani ngaaroda kutaura something
achimbotranslata ndomunozo.
No, he was just saying that he supports the presence of the army. He says it has helped to rein in the police because he alleges that the police were being corrupt and people were being, I mean, were made to pay bribes for them to pass through roadblocks. And he said that at most areas where he lives, you would find only one police officer at a police station. The rest are on the road looking for money.
That was different. Yeah. So before we go to, maybe before we go to PJ, Slomlarela. Kumlani, akungena ehlelweni. Baba kumbulani, yeah, kunjani kumbulani?
Hayi ngasi njani.
Ngiyaphila.
Nabalaleli lapho nabasakazi bakho nabo lapha.
Hayi siphile kakhulu. So wena ubona njani mnanga kwa? Uza kwenzani ngale days baba?
Eh mina bengicabanga ukuthi simnikeze ichance nyana. Yabona hey, sakiwe ipolitics, kepha idiarrhea yepolitics. Politics yekuleli mgwaqo ufunene konke yengene kudleni, iyo yenza yonke into lapho. Kodwa bengasifisa ukuthi abantu bamnikeze ichance, sihambisane sonke, sibeke into zepolitics, sizame ukuthi siphakamise umnotho. Ngayengakwazi yena kuphela ukuthi astabilize umnotho. I think njengabontanga singabona ukuthi nathi singaphuma kanjani emnothweni ostefu. Yiyona inkinga esinayo kakhulu, indaba yomnotho.
Kodwa ke nxase ukhangele sibili 100 days zangkhona ungazani zilutshwane ukuthi
angazikakhulu lapho. 100 days ngicabanga ukuthi izomfaka under pressure yona. Kodwa njengendoda enesifiso nathi njengabantu sicabanga sifanele ukuthi sivele simgxeke nje. Sifuneka simnikeze ifansi simbone njengendoda enesifiso. Siyabona naye ukuthi ufuna ukusebenza ngokuyimisela.
Ye, manje ngazikakele kumbulani into ezinhlanu sibilo ongazifisa. 1 yilokhu, 2 yilokhu, akutshela uZulu kwinokufisayo.
Okwakuqala nje ukuthi avuselele umnotho. Cabanga ukuthi uma avuselele umnotho njengabontanga sizozama nathi ukuthi sibe senza ama-small businesses, sizame ukuthi sibone ukuthi sesiphuma kanjani. Then kuzoba ne-creation of employment, ma abantu bekwazi ukuthi bazisebenze bona bayenze lokho ongabaphilisa elizweni. Yona into yakuqala engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu ukuthi umnotho stabilize, simame umnotho, then abantu bazobona ukuthi bazophuma kanjani.
Bonike, hayi sibona ngazani khona apho wena uchaze umnotho. Silethe bengcenye. Akulungise kube ngakwenzi.
Ngibheke kakhulu. Nani libe sen step down lapho sifike zabasakaza abasha. Sizwe ukuthi bathi.
Hayi siyakuzwa. Sibona kakhulu kublalo wathi wena sasa. Thank you, Baba. Yeah, thank you so much. That is Kumbulani. You know, when Kumbulani comes here, he lights up the whole kind of thing, you know, every time. So he says, give Mr. Mnangagwa a chance. You know, he's very adamant about that. And he says, at times, this political, I won't mention, you know, kind of thing. So he doesn't like that at all. But the primary thing, according to him, Mnangagwa must revive the economy. When he does that, he says there are ripple effects. There will be creation of employment. There will be all kind of good things in Zimbabwe. So he says, okay, give me a chance to actually do that. Maybe we can go to PJ now.
Yeah, that's okay. She was raising her hand. She reminded me of my days in school.
Yes.
I just wanted to mention that I want to add on what Mr. Magaya was saying. A lot of people that I talked to, we're saying the first port of entry that Mr. Mnangagwa should have done was to align the laws of the country with the constitution, which is no longer a new constitution at all, because it has taken them so many years as ZANU-PF government to align the laws of the country so that people can have freedom of speech, freedom of doing everything, without being scared or being afraid. Ndoza ndinechida kutaura kuti ndinechida kutsinira pane mazwi ataurwa naMagaya kuti izvo chinhu chekutanga chaicho chekuchanyika chifanirwa kuitwa navaMnangagwa, President Mnangagwa, ndechekugadzirisa mitemo yenyika kuitira kuti mitemo yenyika iyoyo ndiyo yozogadzirisa zveupfumi nezvimwe zvakadaro kuti inge ichiita in line ichiringana nemumbiro remutemo. Vakangoita isa izvozvo, zvimwe zvese pamwe zvinobva zvazongo
the fall in place.
Mbemfuno kuzvezela khona lapo kukhulunywa munomzana Magaya lapo kutenana imithetho yetu yiko lapa kumele aqalisele khona, ngoba imithetho yiye emigoqo ezintweni eziningi. Angavela aluguqule imithetho ekhona ukuze ihambelane lesisekelo sombuso. Isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi kumele kwenziweni, ukwenzela ukuthi ilungelo lomuntu wonke elizweni, ilungelo lokuzikhulumela imbono yabo, ilungelo lokwenza konke okufunekayo, ukusungula amabhizimusi ukuze umnotho welizwe uthuthuke, kufuna konke hambe phansi kwemithetho ekhona kusisekelo sombuso welizwe.
Yeah, we just will pitch it, siyabonga kakhulu. So in terms of you know what this president is trying, you know, when you look at the three target driven economic projects plan, maybe he's targeting at things that are soft at the moment. So maybe Chipo Mkonza is going to answer some of the issues that we are trying to ask people. So what we can do, maybe let's take a caller and then go to the guest. Yeah, that is Chipo Mwenza Mukonza.
Okay. Tina mkoma Ephraim wari ku Zimbabwe. Magari mkoma Ephraim. Siduruka imbichana kubva pa radio yenyu mkoma Ephraim. Siduruka izvakare tiri kukunzwai ipapo pa radio. Aiwa, mani makavhara. Kana mune vamwe mumba havachanzwa zvamuri kutaura, tipeiwo maonero yenyu paurongwa hwehurumende hwekuti mukati memazuva zana vane zviga zvavakatemerana kana matarget avari kutarisirwa kuti vange vachiburitsa.
Ndaifunga kuti zviri nani kumbovapa nguva yemazuva zana achitomboona. Tinoona hangu vanhu vachingoti hai hurumende ndio hurumende yanga ingoripo. President vavapo ava azaimboita kuti vangati vopinda pachigaro vobva vabvisa vese vakanga vari muhurumende yavamugabe, nokuti vamwe vacho ndo
zvaiti kando vaizvizwa zvibika munyika saka kuti vangopinda nokuti kuda kutora vechidiki ndinonzwa vangu vamwe vachiti havakangosiya kusimadhara ndoda kungotora vechidiki chete vongotora vechidiki ivo kana vakamboshanda navo vanhu ivavo vongovarasa vese vakanga vainavo zvinongozonetsa zvaigozonetsa hazvese zvazvakaita kuna vamugabe vaviti vakanga vorasa vanhu vavakanga vachipinda navo vavakabva navo kuondomesa vakanga vavakuvarasha saka ivo vamunangagwa da vakapindawo votanga kurasha vose vavakanga vashanda navo zvaingozovanisa zvechimberi saka ngati zviri nani timbova panguva kana taonawo nguva iyoyo yadarika pasina zvaiitwa zvatinoona tozotanga hedu kutaura chete kutongoti vanhu vanohopozawo havashayikwi asi zviri nani ndozvokuti tichitarisa kuti kubva zvavapinda vari kumborwisa zvimwe zvakanga zvisingagoneke navamugabe zvokuti vakaridzisa maministers vari kuda kubvisa maembasi kune dzimwe nyika asina basa vari kubvisa mamwe mayuti ainzi mayuti office anga asina basa ravaita vaingohora mari mahara vari vakabvisa 51% saka zvinhu izvozvo tinoona kuti nyangwe mubhaibheri tikatarisa po akanga ari saurai uraya vanhu tikada kutarisa zvavakabata kumashure tingatadza kupakuva nechatinobata nekuti po akanga ari munhu aiuraya vanhu asi akazotendeuka nyange vaine zvavakamboitawo kumashure munhu anotendeuka tozotanga kuti ita zvakanaka wotoshanda zvinokuti vanhu vanotozoshamisira kuti ko munhu wataifungidzira kuti akashanda navanhingi vanga vari muhurumende yavanhingi inga akutoshanda vanhu saka ngatimbovapaiwa nguva tomboona kuti pamazuva 100 pazvinhu zvavakaitaomisa zvinenge zvaitika hapana chinhu chavangachinja ne2 weeks dzavapinda idzi nokuti chinja yanga yaondo nguva zvokusvika pazero saka kusimuka kubva pazero haungangosimuki uchitanga kutomhanya ende zvavari kutanga nazvo izvo zvavatanga nazvo kugadzirisa ndozvinhu zvakakosha zvacho zvokuti vakatanga izvozvo vozoenda kunozivo vari kumbozama tisingaziviwo zviri kuti kungava kuti tivhara here basi pane zvatiri kuonawo zviri nani nekuti kana uori hwaiitwaka ezvinezvi zvaakuitwa vachindota kakutya vachitasekakutya mbichazvo
yes thank you so much mukoma Ephraim
saka zvinonetsa kuti titi isu tinoda kuti tivabvise toti havangagoni kuita zvizvozvo nokuti zvinhu zvavari kupononisawo pane zvishoma zvatiri kuona zvavari kuita netiwiki dzavo zvakataona so
farmaita basa zvikuru mukoma Ephraim morara zvakanaka
ndinokutendai baba wangu
thank you so much Gibbs mukoma Ephraim is saying that please give time to President Mnangagwa and his team. Give them, allow them to try in those 100 days whatever they can produce. He says it was not possible for President Mnangagwa to kick out what people are terming as the old guard in his government because they are the people who were working previously in those ministries or in the government who know better than the young people who are inexperienced, who some sections of the society were calling for into the government. He also touched on the Bible. He said Paul was Saul, who was harming people. He was killing people. So he says even those who are saying the president's past is tainted, give him time. He may have changed. That's what Mkoma Ephraim is saying.
Wonderful. So now we are joined by Mrs. Chipo Nyamwena Mkonza. She's an economist based in South Africa. Nyamwena Mkonza, good evening.
Good evening. How are you, Sam?
We are fine. And you?
I'm good, Sam.
Now, tell us, this so-called three target-driven economic projects plan that is being done by the government of Mr. Emmerson Mnangagwa, what is it all about? You know, some of these project proposals and whatever is always NGO-oriented. So is this going to be tangible or we are just hearing some kind of, you know, some kind of what air, you know?
Thank you for this opportunity. The three target-driven project that Mr. Emmerson Mnangagwa is promising that he has laid out is project that is aimed to revive the economy, that is aimed to build the economy of Zimbabwe. From the project, we get a sense that Mr. Emmerson Mnangagwa, he understood the situation or what was bad in Zimbabwe. So they're trying to provide a solution so that they can revive. One of the things that we've been experiencing, cash shortages, we don't have a currency of our own, we don't have employment, we want to create jobs. So he knows, he comes in as a person who understood what has been happening, and they are trying to provide solutions. And we can say the targets, they are good. They provide a beam of light, say something is up, can happen if it is implemented. But the challenge that we've always had in the past is we have good projects, we have good policies, we have good plans, but most of them, they end up gathering dust in the shelves. The implementation is the problem. More so considering the people that are around the president, the people that are around the president, they don't inspire confidence to us as citizens of Zimbabwe, to the investors outside. So it's good that they've provided a target plan. We take a cautious approach to see whether it's going to be implemented, because these old guys that have been there, they don't inspire confidence. So we are saying, what is it that is new that they are going to do? Yes, the plan is there, but the system has not changed. We wanted a new system that is going to come up with a plan and then they implement it. So for me, I take a cautious approach. I say wait and see attitude, a wait and see approach as citizens that are taking, or also investors that are also taking, to see what is he going to do. Are they going to implement it? Are we going to see anything in the next 100 days, in the next 3 months in office, in the next 6 months in office? So it's a wait and see attitude that we have.
Thank you so much, and stay on the line. Lapha khuluma ngakho ke Jonga, uthi ke kumele abantu bebone bebukele ukuthi kwenzakalani. Uthi kuyazi ukuthi imali ayikho eZimbabwe. Njalo nxa sekhangile ukuthi abantu phela bayabhala, bebhala sibili kube mnandi emaphepheni lapha ukuthi i-project proposal yami inje inje, bakuthengisela ijodo even elibolileyo. Siyakhumbula zimasethi. Konke lokhu kumnandi okubi xa kubala ikutsho kwakhe. So kuze kubuye ukuthi i-implementation manje ukuthi isebenza phela PJ, isebenza phela Jonga. Cha, akuphumi lutho. So ukuthi abantu abaningi abo kuhulumende badala kakhulu, sebehlale kakhulu uhulumende lokho bekhona, so akaboni ukuthi ungaphumani phakathi khonapho. So ukuthi manje okutsha kuyini system lokho ikhona phela.
Hayi ba, ndirofunga ukuthi dzimwe nguva vakuri vavo vanogona kuzotuma vadiki kuti vaite basa.
Yainxa kungenzakala kodwa kulashuwa. So uti sibaleke kufacebook lapho uti abantu bathini. Uloduma Sibanda uthi Roadway last maintained during Ian Smith's time. Uzobuya ke omunye obhalileyo ngujustin Ngwenya uthi ninjani mthwakazi omuhle, ngilibukele live ngiseBotswana. Uzobuya ke loRuben Ngwenya usekhulumisa umzawa wakhe lapho uRuben Ndlovu khulumisa uNgwenya uthi utshona njani. Kuzobuya labanye abathize ababhalayo sibone wena uloban khona abangabe bebhala-ke
ezindinemthereri ndiyari parunare.
So abanye babuza ukuthi kathi lapha sokuhamba njani. So uthi sibatshela abantu ukuthi lapha sikhuluma ngesiNdebele ngesishona langesikhiwa. So bebebuza ukuthi kathi sokungena isishona lokunye lesikhiwa kuhamba njani. So kumele bebekwazi khonokho.
Rigati mbonzi wakho na mthereri anzi pana wanonzi Mkoma Mafu makadi.
Nani Mkoma Jonga Mthezi.
Ndiri mpenyu ndagona here kudaidza zvita here.
Manya togone zvezvi ndiri pagoko apa.
Pagoko nembudziya, gokwe kana, gokwe dzakawanda gokwe kaidzi.
Gube sauti nemangwe.
Gube nemangwe.
Ya, ndino ndoda kutaura pa taura na Mkoma Ephraim apo. Vataura chezvezvo kuti vakomana ngati vapei nguva tione kuti vanokundikana pari pasi. Asi ndinotipoka nenavo panyaya yekuti hanzi vangodzorera vakuru kuti zuva revanhu vagara vachizvazviita. Ngapapindove ekuti pane ramangwana ratotarisira kuti ringe rinoita pfungu dzenyika, nokuti atikatarisa ava vakuru ava vane nguva zveshuwa 37 years, bati hapana chatichabuda. Saka ndino todai vata andimona kuno kune mangu yedai ma vemtema vati batira kuna bishop ave zvitsinemi yamtendao vakapisa dzimba dzevanhu dzinosvika dzinopota kusvika zana mazuva macho mari apura asi mapurisa hapasi zvaakaita vamapurisa etura akatobatokuta kupingidza dzimba dzevanhu panzvimbo yari kuda iyoyo
inyaya yakamhangarwa kumapurisa kai
yakamhangarwa kumapurisa asi mapurisa acho hapana chati chaitwa kubva pari zvino kubva October
manje isu dambudziko ratinaro nderekuti hatigone kuti tizeye nekuti kana iri kumaoko emapurisa hatizive kuti yasvikawo papi asi makakwanisa henyu kungoyeuchidza mapurisa kudzokera kumapurisa kuti timbotitarisiraiwe nyaya iyo yavamutendi kuti yava papi tinovimba kuti vanotibatsira but tichimbotarisa iwe nyaya yatiri kutaura iyo imimi muri kuti you support the idea of the government people giving them 100 days but you disagree with Mr. Ephraim on the issue of the old guard. You support the young techs, yeah?
Yes, I support the young.
Saka ndewapi vamunotarisira kudai vakapinda muhurumende wechidiki?
Hello?
Vamunotarisira kudai vakapinda muhurumende wechidiki vamungafunga kuti vaiita zvinhu nenzira dzakasiyana nevaripo ivo.
Ndinotarisira kudai vakatorwa nekuti tikatarisa mubapo kubatsira zvamupiefu nevamwe vechidiki varipo hatingamboti vangori vanhu vakuru vega vanoziva zvavanoita ivo vadiki vari vane varipo but vachiudzokana nevakuru maelders vanenge varipo vashoma vanovapinda tombotarisa ozi mukatarisa isu vechidiki hatina mapasi ezvezvisoro takaenda ende mukatarisa vakatungamira kune chidiki vanhu munhu atori akura saka zvitoshandi zviri maonerano.
Thank you so much. Mkoma mafu.
I want to know in the board.
Thank you. Gibbs, I think most of the people, if not all, are agreeing that let's give them time. But Mr. Mafu here is saying he agrees with Mkoma Ephraim, but where he differs with him is where Mkoma Ephraim supports the old guard. Mafu thinks that the government could have been a mixed bag of young politicians and the experienced ones.
I still remember Chonga when Mr. Chinamasa was actually presenting the budget for 2018. You know, he mentioned issues to do with international relations. And one of the things is ease of doing business with Zimbabwe. And to him, that's very key. And then he also mentioned the fact that exports versus imports, Zimbabwe is actually importing a lot of
more than exporting.
That's right. So for some people to actually say whatever they're saying today is because of that kind of imbalance. So let's talk to Mrs. Chipo Nyamwena Mkonza about this kind of an issue. So how does Zimbabwe balance the kind of exports imports imbalance, Mrs. Nyamwena?
At the moment, what Zimbabwe needs is to revamp production in Zimbabwe. We don't have production. Our production facilities, some have closed down, some are not working. So for us to get into a situation where we'll be exporting more than we import, we need to produce in our country. We need to get Unilever working. We need to get our production companies working, up and running. And until that happens, we'll continue importing. So the first thing, the first point of call is, the point of call is to have production systems working in Zimbabwe. One, if we have that, we create jobs. We also create something that we can be able to export into our country. The farmers must be able to grow cotton, must be able to grow tobacco. That when we have those things, then we'll be able to export. And for some time, that has not been happening. That's why we were importing even cooking oil. We're importing most of the basic commodities from South Africa, from neighboring countries. So we need to get production facilities up and running in Zimbabwe. The farmers must be inspired to produce more. We need to have our producer pricing system up so that farmers are inspired to produce more. We need to open up all the factories that have not been working so that production has, and when that happens, we might be having a good year 2018 and going forward. I want to agree with other callers that have been saying the first 100 days, we might not see significant change. But what is important from the speech that Emerson gave is the political view. You can see politically. So maybe because of that, we can say something. But like I said, it's a wait-and-see attitude. Whether they're going to implement, whether they're going to be consistent with the message that they have started with.
Thank you.
Maybe we can hear from PJ what she saw in the supermarkets in Zimbabwe.
The supermarkets that I managed to get into, they were well stocked.
With the products from Zimbabwe or
imports? Mostly products from South Africa. Because like the Pick n Pay and the Spars, most of their products, they get it from their franchise, which is in South Africa. So most of the products that are in the supermarkets are from South Africa.
So ute ukhangela sibile sidolo sibile ngaphandle kwegritamens engasekhoyo ama kulabo choppies lo indawana sinjalo abantu bayenelisa ukuthenga yini nxa ukhangela ukuthi kuza tjinja yini khona ukuthi abanye bayenelisa kumbe bayo bayenelisa kuhamba njani
Locus is supporter I umnotho wase South Africa ngoba kuma supermarkets lapho engene khona uzafumana ukuthi ngabo ama supermarkets aphumeleleyo sibili yibo o Pick n Pay abo Spar Choppies bonke abathola ama products abo avela kwele South Africa awukuningi ayisikho kulungiswa ngase Zimbabwe okutsho ukubana thina Locus is supporter wa umi-economy wase South Africa.
Kodwa okunye ongabulala enxa uhulumende kamnanga ngokuthi 100 days lezi osiphatheleni abakho.
Osiphatheleni bakhona, into bayaphila njalo.
Aha.
Bayathengisa la libhondi nothi lona lelo, balithengisa le US dollar, balithengisa. Kodwa ngingakayikatshana umqondo obuyileyo lapha ngokuthi njengoba nesikhathi sethu sesingasavumi kulomunye obuye lomqondo ukuthi abasakhulayo abalalukhuzeni abalandima abayiphiweyo kuhulumende lo kamnangakwa ngiyavumelana labo abasakhulayo kanye labesifazane bayakhala kakhulu ukuthi abayinkludwanga la President Mnangagwa vanga vachifanirwa kunge vachipane mutauro wamataura naye angachitizwa angachema nekuti vechidiki havamo muningirikini hapana ndima yavapiwa hoyo kuti vatambe apa pangoiswa madhara madhara iwayaya kunze kwemadhara madhara iwayo zvikare pane vechi vanhukadzi ava vashoma shoma zvikuru zvekuti naivo vari kuchema kuti dai vange vachi vaitwa included muningirikini mugumurumende umu nezvese zvekurongwa zvese zvinotoda vanhukadzi pamwe chete nevechidiki ndinovimba munobvumirana nemi neni sisichipo hello
yeah what is
bvumirana nemi especially panyaya yemadzimai madzimai haana kupiwa mukana kuti kushaiwa confidence nemadzimai emunyika yedu here ero kuti nemadzimai asiri kumira panzvimbo but ndinonisa kuti vamunangagwa havana kutatarisisa zvakanaka also panyaya yekupa vechidiki zvanga zvakanaka dai vakanga vakasanganisa vechidiki nevechikuru vakabvisa masoja akadzokera kumabharaki kuitira kuti vamwewo vanokwanisa kuunza confidence vanokwanisa kuunza kuti vanhu vatarisire kuti pamwe pane zvingachinji vave mugovernment pada zvingaita kuti vekunze vane mari dzavo isu sevanhu vemunyika tive neconfidence nehurumende yedu zvino kana vamunangagwa vakunyema madzimai isiri kuti ngatiiteiwo zvigaro zvakatiwa ndei zvinopiwa madzimai tiri kuona sekuti tiri kudzokera kumashure tikatifambe mberi totidzokere kumashure
Thank you very much, Chipo Nyamwena Mkonza. I think we've just run out of time. Yeah? There's no extra time. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening. Translator Jeremiah, who works with VOA Studio 7. Economist Jackson Zembe. And Chipo Nyamwena Mkonza. She's in South Africa. And thank you so much, Chonga, as usual. Yes. This is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye.